manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikumguru 24/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mutori wenhau weVoice of America Columbus Mavunga asungwa nemapurisa nhasi achinzi akashandisa ndege yedrone zvisiri pamutemo. Hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza pane penyuro dzeZBC. Asi vanopikisa vanoti zviri kutaurwa nehurumende izvi ndezvemugotsi matsuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau weVoice of America Columbus Mavunga asungwa nemapurisa nhasi achipomerwa mhosva yekushandisa kandege kechizvino zvino kana kuti drone asina mvumo. Pari zvino Columbus akachengetedzwa pakamba yemapurisa yeWaterfalls muHarare. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Gwetara Mavhunga vaGodwin Gia vaudza Studio 7 kuti Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCivil Aviation Remotely Piloted Aircraft Regulations of 2018 achinzi akashandisa drone rake asina mvumo. VaGia vanoti Mavhunga aita basa rake nezuro apo drone rake rakadonhera pane imwe imba mumusha weWaterfalls. Vanhu vaive pamba iyi vakaramba kumupa drone, izvo zvakazoita kuti nyaya iyi isvike kumapurisa.
Parizi no drone iroro rakatotorwa riri mumaoko emapurisa. Patazoenda kumapurisa Mr. Mavhunga vabva vatorwawo zvakare ndokubva vaiswa muchitox. Kutaura kuno vatori mumaoko emapurisa, vachange vari mumaoko emapurisa patinoti paWaterfalls police station. Aiwo achiri kufirefeta nyaya yacho.
VaGia vaendera mberi vachiti mapurisa achiri kuongorora nyaya iyi uye vanotarisira kuenda kudare kuti Mavhunga apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake.
Nyaya hombe yatanga tiri kutarisa kumapurisa ndeyokuti drone raishandiswa naMr. Mavhunga pakuita kwebasa ravo rinopinda here muzvikwata zvinhu zvinotarisirwa neact iri ravari kuchajwa naro kuti vanofanira kunge vachiwana certificate vasati vatanga kushandisa drone iri. Asi kuti nyaya iyi zvayo mukutaura kwataita nemapurisa hatina kunzwisisana.
Kunyange hazvo Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekushandisa drone asina rezinisi, gweta rake rinoti akaita zvese zvinodiwa pamutemo.
Vari kuti ivo vakaita zvose zvinotarisirwa kuti vange vachiita vasati vatanga kushandisa drone ravo ende mapepa avo anoratidza kuti zvose vakaita vari kuti ivo vakatomaratidza mapurisa. Asi kuti zvisinei mapurisa angoida kuenderera mberi zvakadaro kuti vangoti vatovhura doketi.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vari kuongorora nyaya iyi vakakurudzirawo vatori venhau kuti vatevedze mutemo pavanenge vachiita basa ravo.
Drone rake ndinyo mapurisa avazochera vakaona kuti panoda kunyatsotarisa neCivil Aviation Authority kuti paoneko kuti drone ine license here. Tisatogara tichikurudzira kuti vatori venhau vachiita zvese zvavanoita ngavatevedzere mutemo. kutera kuti vamwana vasazomhangare nyaya zvinozoita kuti kana matero enawo vazobatwa nemapurisa zvinge zvinge varikumisa kuita basa ravo.
Vanyati vati drone ramavhunga rakadonhera pane imwe church mumusha weWaterfalls. Vanhu vepachurch iyi vakaramba kumupa vachiti vaigara vachibirwa, uye vaifunga kuti drone iri raishandiswa pakuongorora church iyi. Izvo zvakazoita kuti nyaya iyi ipedzisere yaendeswa kumapurisa, uko vari kuongorora kuti drone iri raive nemagwaro ese anodiwa here nerezenisi. Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe neSouthern Africa, Dr. Tavani Moyo, vatsinira kuti mavhunga ari muusungwa, uye akurudzira kuti hurumende ivandudze mutemo kuti vatori venhau varerutsirwe pakushandisa michina yechizvino zvino pakuita basa ravo.
Tichiona pakaita mukaha wekuti pane kuti mabasa areruke nekuti tane zvekushandisa zvinotibetsera kuita mabasa, mitemo yedu inenge yakauya nguva isati yava nemishini.
Vatori venhau vakawanda munyika vave kushandisa madrones kuita basa ravo vachitora mifananidzo nemuchadenga. Mutemo washandiswa kusunga mavhunga uyu unosungira kuti vanhu vanoshandisa madrone vange vaine resonance kubva kuCivil Aviation Authority of Zimbabwe, uyewo hazvibvumidzwe kushandisa drone mamita makumi matatu kubva pavanhu kana pazvivakwa usina mvumo kubva kuvanhu kana varidzi vezvivakwa izvi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Mapato anopikisa ari kuramba zvataurwa nehurumende nhasi kuvaongorori vesarudzo zvekuti vari kuramba kushandisa mukana wavari kupiwa wekuti vazvishambadze pamaterevhizheni nepamaredhiyo ehurumende anobhadharwa mari nemitero yeveruzhinji. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevaongorori vesarudzo vakokerwa nebazi rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika, mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kumashoko vakainesi paradza vati mapato anopikisa asi kutora mikana yekuzvishambadzirai ari kupiwa.
Ndino ZBC nemamwe maradio stations ese anosanganisira vana Zim Papers, vana Sky FM chichi vari kuti mapolitical parties huyai muchitaura nyaya zenyu zvamunoda kuti muudze vatsigiri vachakutsigirai. Asi tiri kuona kuti vazhinji vacho vari kuopposition havadi kushandisa mukana uyu, vanotoramba kuuya kuzoshandisa mukana uyu.
Asi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaGift Osalo Siziva varamba mashoko yavachiti zviri pachena kuti vezvenhau mumapazi ehurumende vari kushandiswa neZANPF.
ZDT haifanikuva PCS hano ndeye nyika inobhadhara nesuma taxpayers. Saka tiri kukurudzira ZBC neZimbabwe Electoral Commission kudzitevedzere mutemo, munhu wese free airtime tigone kupublicisa in a manner that is fair.
Mutungamiriri webato reUnited Zimbabwe Alliance ama Elizabeth Valerio vanova mudzimai ega ari kukukwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vati dzimwe nguva vatori venhau veZBC vanoenda kumisangano yavo asi vasingaburitse nyaya dza chopa nepenyuro.
Dzimenguva ma recordings avanenge vachiita habudi habudiswi pa TV kana kuti pa radio. Ninga chingo recordwa tichinzi chabuda but habudi.
Mukura anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDCT vachengetai guta vati vanokashika madzwa nemashoko ehurumende aya vachiti vakatoendesa tsamba yenyunyuto kuZimbabwe Media Commission nezvekusapiwa mukana wokuzviratidzira.
Hatina patakamboramba isu sebato rinopikisa kuti tishandise mukana wekuti tiendewo kunotaura tiri panhepfenyuro dzenyika ino. Titori nenhau dzatiinadzo dzatakasvitsa kuZimbabwe Media Commission tichichema nekuda kwekuti ndo zvinotarisirwa pabumbiro remutemo kuti kana tiine kusagutsikana tinofanira kuti tizivise Zimbabwe Media Commission.
Mutauriri wavasevhi akasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo yemutungamiriri wenyika amai Jacqueline Sande vati ZBC iri kungoteverera bato rezanu PF vachitiwo vakakokwa vanoenda.
Tikungoona kuti zuva nezuva siku nesikati ZBC iri kuteverera iyo anova ndiye mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa navamwe vake vana Chiwenga vese makurukota avo emuzanu PF varikuteverwa chaizvo vachitaura ivo sekunonzi zanu PF ndoyo gabato iri munyika munoko
vachitaurawo pamusangano mumwe uyu munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaGerald Gwinji vatiwo munyika mune runyararo uye nyaya dzemirishonga ishoma
tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo hongu inguva yemaelection unozowanawo apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinja mazvipakera but tikawana nyaya yakaita saiyoyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo uite basa rawakagadzirirwa
asi mapato anopikisa kunyanya TCC anoti mamwe matunhu akaita semasvingo aberekera ingwe izvo zvoita kuti vamwe vanopikisa vatize musha vachitaura nestudio 7 mushure memusangano uyu mumiririri wemalawi muzimbabwe ambassador mwaiwawo polepole vati semaonero avo vari kuona sekuti zimbabwe iri kuita gadziriro yakanaka kuita sarudzo dzejekerere vapolepole vatiwo zvakakosha kuti vavhoti vave neruzivo nezveurongwa hwemapato akasiyana-siyana achakwikwidza musarudzo idzi musangano uyu wapindwawo nemasangano akasiyana-siyana akaita seUnited Nations ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo kuri kuenderera mberi munyika nhasi muteedzeri wemutungamiri wenyika vakonstantino chiwenga vanga vari kuHarare South vachitsvagira bato ravo ritsigiro ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reTCC vanelson chamisa vange vari kwamuchakata kumasvingo mutungamiri webato reDUANC Dr. Gwinyai Muzorewa vanotiwo nemusi wechishanu vachaparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro kumatanga grounds muziti kwarusape nenguva dza2 masikati vanoti nzvimbo yakakosha nekuti ndiko kune rukuvhute rwavo ngatinzwei hurukuro yataita navo
munhu unobva pando pako wapakata zvaunenge wapakata wosvirika munyika mese saka ndakasarudza kuti tibvire pakusha kwangu tochiparaira nenyika yezimbabwe
asi hamuna kuti nonoke here kutanga kuparura urongwa hwakakosha musarudzo uwu Dr. Muzorewa
hapana chatingaita pazvinjepe zvine munyoka asi mhanya handikokusvika isii comfortable kuti tirikuzviita this week its okay tikanonoka hedu asi tichiita zvinhu zvakanaka wekensisasid
muri kukwanisawo here kuita mimwe musangano munyika umu
mune marallies anonesa because kune unoda kupiwa matsamba nemapurisa achigarira manotifications acho saka nii tisati kuita marallies ba tida kuita door to door tichifamba nemaflyers yedu tichipa vanhu message yekuti yekutaura kuti mutungamiri achasvitsaisa iyoyo kutona handi ndavamuzonewa
mutungamiri webato rinopikisa reTCC Dr. Gwinyai Muzorewa vari parunare muHarare hurumende nekomishen inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC vanoti nyaya dziri kumatare dzine chekuita nesarudzo dzavakukanganisa kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vaudzawo studio 7 kuti urongwa wezimbabwe electoral commission hwekugadzira mapepa achashandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers hwave kunonoka nekuda kwenyaya dziri mumatare
kune vane zvinyunyuto vakati wandei vakaenda kumatare edzimhosva kuti indasiyirwei uyo apindirei saka ZEC haigone kuenderera mberi nyaya idzodzo dzisati dzapera saka dzavari kumirira kuti dzikange dzapera venge vachiziva kuti vari kukwikwidza ndevakati mukarangarira musi wechishanu wapfuura kune mumwe aida kukwikwidza paupresidendi mudzima yake aenda kukota akanowina nyaya yake days deke yanga yatanga vaide vakudzokorora zvakare.
Nyaya dziri mumatare dzinosanganisirwa yemutungamiriri webato reLead Muzvare Linda Masarira yange iri mudare nhasi yekurambidzwa nezeki kukukidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachinzi vakanonoka kubhadhara mari kudare renomination court. Nyaya iyi sematauriro egweta ravo vaAndrew Magoni yaendeswawo mberi nedare.
Tapinda mudare tiri redi takagadzirira kuti kwanise kuti nyaya inzwike asize isu tanga takakanda mapepa edu ese akakwana kucourt tichindovapfuura asize avo vakamirira zeki vanga vamede parimwe chete ravanga vasina kukanda renji nahedze fagment saka vakumbira ivo kuti vakwanise kukanda mapepa iwavo vakabvumidzwa mudare kuti vakande mapepa iwavo mangwana. Kuenezvo ichiyo kwezotenderwa kana pane zvatinoona zviri mapepa iwavo zvino da kuti tinge tichi pindurawo topindurawo misi wechitatu tapedza kupindura dare richazogara pasi rozeya nyaya iyi rezvepamutongo wano.
Imwe nyaya iri kumatare ndeye vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika zvakare vaSevia Kasukuwere. Dare repamusoro rakamboti vasakwikwidza sezvo vakadarika gore vari kunze kwenyika, asi chimwe chipangamazano chavo vaWalt Muzembi vati vari kushamisika nemashoko avaziyambi sezvo bato ravo reZANU-PF riri iro riri kutambira kumatare.
Zvinotoshamisa kwazvo kunzwa kuti gurukota remitemo iyi justice vaZiambi vakuda kupomera nyaya dzamatare saizvo dzokunonotsa kupinda kwamabalot. Vakatanga kuenda kumatare acho ndiani? Handindiwo ndo vakatanga kuenda kumatare kundomisa nokudonzera process yacho kumashure, vachindoda kubvisa mamwe macandidates pabalot acho. So ndo vakatanga kumhanya vakaisa Lovedale, ndo vakamhanyiswa ndoiswa kamba pamusoro pemafence post vokumisa candidate yakaSukuwere. Vakamhanya futi kumatare kuBruwayo vachida kubvisa vanhu veTriple C. Saka kana vakakunzwa zvichisosona because ndo vakazvitanga.
Mumwe ari kuchema-chema nekunonoka kwekutongwa kwenyaya dziri kumatare mutungamiriri weMDC vaDouglas Monzora. VaMonzora vanoti nhengo dzebato ravo makumi masere nemanomwe dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzakarambidzwa kukwikwidza dzichinzi dzakanonoka kubhadhara mari. Act Monzora.
Asi kana kuti muzhinji waone kuti zviri unfair sei, nokuti vamwe macandidates akatotanga kukambena vane mwedzi vachikambena, asi neku macandidates ari kurambidzwa achapiwa 30 days chete kana kuti pasi pe 30 days. Ndo dhindauko rimwe iroro rekuti MDC isapinde musarudzo iyi.
Imwe nyaya iri kumatare ndeye nhengo dzetriple C 12 dziri kuda kunzi nevamwe vanotsikira ZANU-PF dzisakwikwidze nekuti dzakanonoka kuendesa mapepa kunomination court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeCameroon vapo Bia vati dzimba dzakavakwa dzisiri pamutemo muguta reDula dzipwanywe mushure mekunge mumwe mudhuri wange uine mipanda yemudurikidzanwa mina yaondomoka ndogura yavanhu makumi matatu nevatatu. Vanu vanopota vachirasa mvura kakawanda nenguva dzisina kufanira zvikuru usiku varikurudzirwa kuti vaende kunoona vana chiremba paine nguva sezvo uchigona kunge uri mucherechedzo weurwere unonzi nocturia unogona kuguma wakonzera chirwere chegumarara rekusikarudzi kana kuti prostate cancer kanawo asi chirwere ichi chinokwanisa kurapa kurapika kana vakakurumidza kuenda kunana chiremba ropafadzo mapimidze anotipanya inotevera
Chiremba vari nhengo yekomiti inoona nezveutano muparamende Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kana munhu achirasa mvura yakawanda panofanirwa kuvhenekwa kuti paoneke kuti chii chaicho chiri kukonzera dambudziko iri Imwe nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Life Zambezi vatsinirawo vachiti nocturia inovhiringidzawo itsvo
zvirwere izvi zvinosanganisira zvirwere zvemoyo maheart problems zvirwere zveitsvo chirwere cheshuga dzimwe nguva chinenge chisati chabatwa kana kuti munhu atori neshuga kudhara asi haisi controlled zvakanaka saka chirwere cheshuga chinoita kuti munhu amuke usiku achinorasa mvura dzimwe nguva kuvarume kukura kweprostate kunogona zvakare konzeresa kuti munhu amuke manheru achinorasa mvura
Dr. Joseph Chiripanyanga mumwe chiremba vatsanangurawo kuti rimwe denda rinokonzera kurasa mvura yakawanda rinonzi urinary tract infection inokonzerwa neutachiwana hunobata nzira inofamba neweti
urinary tract infection zvinongoreva kuti pane infection yautachiwana wapinda munzira inofambisa weti kubva kuitsvo kusvika kudunduru zvinobuda kusvika kune yatinoti urethra tube inofambisa weti kubuda panze kana pange paita infection imomo unokwanisa kubuda chimuka manheru chiita weti kakawanda wanda
vaendera mberi vachiti chirwere cheshuga ndicho chimwe chinoburitsa mvura yakawandisa kudarika mamwe matenda anokonzerwa nenocturia
chirwere chene urinary tract infection chakanakira kuti chiri nyore kurapa kazhinji kana kupa maantibiotics kwesvondo zvinopera unobva wapora zvese zvaita zvakanaka chimwe chinokwanisa kukonzeresa nocturia kumuka manheru munhu achiita weti kakawanda wanda chirwere cheshuga diabetes mellitus kana munhu akurwara nechirwere cheshuga anenge akumuka kakawanda more than 3 times manheru achienda unoita weti ende pachirwere cheshuga kuti muone mutsauko nechirwere cheurinary tract infection cheshuga munhu anomuka manheru achinoita weti ende anoita weti yakawanda
Dr. Chiripanyanga vanoti kukura kunoita nhengo yeprostate inovhara nzira inofamba weti izvo zvoita kuti murume aende kunorasha mvura kakawandisa usiku nokuti inenge ichibuda zvishoma nezvishoma
chetatu chinokwanisa kukonzeresa dambudziko renocturia kana kuti kumuka manheru kuchanda unoita weti kakawanda chirwere cheprostate ichi chinoafekta varume vega cheta chiafekte madzimai prostate inokwanisa kuti inonzi BPH kana benign prostate hyperplasia prostate yazvimba yakura asi isina cancer kana tinokwanisa kuti inonzi prostate cancer prostate yazvimba uye zvakare ine cancer ine gomarara kana waita either of these two zvirwere zviri chimwe chacho chikange chakubata unotanga kumuka manheru ega ega uchiita weti ende weti yacho inongoita weti shoma shoma padiki padiki
vaendera mberi vachiti vanhu vanofanira kugara vachimwa mvura sezvo yakakosha mukurarama
nyangwe munhu aine chirwere chenocturia chienda kuchirwere padiki padiki chingange chakonzeresa neshuga kana chakonzeresa neprostate kana tiri urinary tract infection tinokurudzira kuti munhu ngaaramba achinwa mvura mvura inobatsira kuti munhu aramba ari well hydrated ukaramba uchienda kutoilet nguva ine nguva uchingobudisa mvura uchibudisa weti unoguma wakuita dehydration saka tinokurudzira kuti chinyange uchienda kutoilet kakanyanya ramba uchinwa mvura toti munhu ngaanwe munhu mukuru anofanira kunwa at least 2 liters dzemvura pazuva
mukuru wenational cancer registry vaeric chokunonga vanoti tsvagurudzo yakaitwa mugore 2018 inoratidza kuti gomarara repasikarudzi yevarume ndiro riri kubata vakawanda zvichienzaniswa nemamwe ose imwe tsvagurudzo yakaitwa nesangano rediabetic association of zimbabwe inoti nenyaya yekuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga paine nguva izvi ndizvo zvakwidzawo matenda emoyo kana kuti upofu nekudimburwa kwemakumbo sangano iri rinoti vanhu gumi kubva muzana munyika vanorwara nechirwere cheshuga uye vamwe zviuru zana kana kuti 100,000 vanorapwa denda reshuga pagore muzvipatara zvehurumende ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropafadzo mapimidze
Munhau dzemitambo vanhu vakawanda kubva kuvatambi kusvika kuvarairidzi pamwe nevatungamiri nevatsigiri venhabvu varikurudzira kuti varikutungamira chikwata chema Warriors varikutungamira Zifa parizvino vatsvage murairidzi wemunyika kuti akwanise kusimudza basa rekuti Zimbabwe iende ku World Cup nechimbi chimbi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vanoti normalization committee iyo iri kutungamira nhabvu munyika inofarira kupa basa murairidzi uyu nechimbi chimbi kuti awane nguva yakakwana yekuvaka nekugadzirisa chikwata chake. Asi gakava rimunyika nderekuti anokodzera kurairidza chikwata ichi ndiani, murairidzi wemuno here kana kuti wekunze? Mukuru wenormalization committee vaLincoln Mtasa vanoti nyaya iyi iri kugadziriswa zvekuti parizvino vari kumboita hurukuro nana Chipanga Mazano kuti vaone kuti poto yavo inoibva sei. Asi vakawanda kusanganisira murairidzi weCome Again Big Boy Mawiwi uyo aimburairidza zvekare Dynamos vanoti basa rakatarisana neZimbabwe parizvino rinoda murairidzi wemunyika muno. Izvi zvatsinhirwa nenhengo yeWarriors Friends Club vaMathias Kufandirimbwa.
Taruda coach wemuno anoziva shona nechirungu kuti akwanise kutaura nevakomana vedu maloko best nevakomana vakabarirwa kunze vanenge vabva kuna naingirindo.
Asi mutambi Silas Rungani uyo arikutambira Vestry Iceland anoti nguva iripo epfupi zvekuti Norman Mapeza anofarira kuenderera mberi nebasa.
Totangidza pamwe kutanga kuti 1 futi munongoziva bhora remuZimbabwe, masupporters emuZimbabwe havana patience.
Murairidzi weZimbabwe under 17 Lloyd Chugove anoti mubatanidzwa waSunday Chidzambwa naJoy Antipas unokwanisa kuburitsa goho rinofadza.
Tikaisa chikwata chakadaro ichi kuisa musoro pamwe chete tinokwanisa kugodzisinga timu.
Asi mutsigiri weHighlanders iyo iri pamusoro pegungano rePremier Soccer League vaSimba iMahachi vanoti Zimbabwe inofarira kuita zvakaitwa neBosso kutora murairidzi wekunze.
Highlanders mukatarisa semuenzaniso yakatora Brito auya akachinja zvinhu zvakawanda, saka Highlanders muri kuona yakagara pamusoro pelogo yemuZimbabwe.
Mumweyo mutsigiri wenhabvu vaakudzaibere vanoti vararidzi wekunze kwenyika havana rusaruro asi vemuno vane huori pakusarudza vatambi.
Munhu wekunze akanaka pakuti haana rusarudzo rwakasiyana siyana neverudo bhozi verudo anongotora ukama asina kuona talent.
Zimbabwe munambudzi iri kukwikwidza makundano e2026 World Cup umo iri mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Zimbabwe yakamborairidzwa nevarairidzi vekunze vakawanda vanosanganisira Mark Duvillard, Reinhard Fabisch, Ben Kofi nevamwe. Asi vose ava vakakundikana kuendesa Zimbabwe kumakwikwi eAfrica Cup of Nations neWorld Cup. Zimbabwe yanga yave pedyo nekutadza kukwikwidza makwikwi e2026 World Cup aya mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa24 kukadzi 2022 mushure mekupindira kwebazi rehurumende reSports and Recreation Commission mune zveutungamiri wenhabvu. Asi FIFA yakadzora nyika iyi musi wa10 Chikunguru ndokuisa normalization committee iyo ichatungamira nhabvu kusvika musi wa30 Chikumi gore noya apo panozoitwa sarudzo yebhodhi reZifa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tombo kupai zvabuda mitambo yenhabvu yeFIFA Women's World Cup nasi: Germany 6, Morocco 0, Brazil 4, Panama 0, Italy 1, Argentina 0. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Sezo nguwaidi ya pera regai timbotarisa misoro ye na uzwa kare mumwe mtori we na u we Voice of America Columbus Mavunga asungwa ni mapurisa nasi achinza akashandisa ndege ye drone inotora mfananidzo siri pamtemo. Hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza panhepfenyuro yeZBC, asi vanopikisa vanoti ndezvemugodzi matsuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndinonyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soko isika tisenda bako VOA.